Nasi tataenda kudiriwori kwa kuine workshop on peace building. Chazoitika takuda kutotanga meeting. Coordinator we meeting yacho abazo lezi kwa nempurisa. Kanzi meeting ya mungu na kuita epapu haina clearance. Doga wa show kutivana yo clearance. Havai uya kuzeta meeting ye pasina clearance. Asi zazo shamika ndo zekuto zazonzi. Kotresi meeting ilaru kune ipapu.
Imise maonero enyu pane zema tongeru enyika zapindira ere ipapa.
Ndikona fanika zvatopinda zvematongerwe enyika meeting yange isinene zvematongerwe enyika nokuti ada kuita encourage my youth kuti kuma election kwataka kugadzira kuenda ku referendum nema elections tinoda runyara nokuti my youth ndio vanonyanya kushandiswa panyaya dzeviolence saka tazoshandiswa takuona nyaya yakutenwa kuiswa into politics because the moment yavazongoti tsese mutini ndabva ndaziva kuti vatondiita silate ne political standing yangu kuti ame member of the MDCT.
Tinoona kuti panguchinguva chapfuura maprinciples ari muhurumende yemubatanidzwa vakati ivo vawirirana mukuedza kusimudzira magariro akanaka kana kuti kugara parunyararo tichitarisa munyaya dzereferendum nemaelections. Ndo zvamuri kuona here zviri kuitika munyika pari zvino?
Hazvisiri izvo, zvatodemonstrateka nhasi nokuti musangano watina wangu wakanyararira uye nevana vese vanga vachifara nevamwewo vanhu vakura vachida kuti vanzwe kuti runyararo torwuronga sei kuti vanhu tigoenda kumaelection murinyati garisane zvakanaka tive netolerance yekuita accept each other but zviri kutaurwa kumusoro kwazvisizvo zviri paground so ini ndinotofunga kuti dai maprinciples ivo vatokaskeda down kumagrassroots vataurira vanhu because it looks like havasi kuteerera vakuru vavo.